maonero andinoita ndekuti pari zvino pane zvati zvabuda mugwaro kana kuti mutsvagurudzo yakaitwa navamula vamula vabudisa kuti ivo hapana umbo huripo hunoratidza kuti Russia yakanga ine chikamu kana kuti yakapindira musarudzo dzakaitwa muAmerica idzo dzakaita kuti vaTrump vazenge vari president kana kuti mutungamiri wenyika. Saka izvi tiri kuzviona kuti pareport yakazenge ichiburiswa naAttorney General William Barr hapana umbo asi panozonzi kupindira kana kuti yatingati interference nekutsvagurudzo yakanga ichiitwa. Taona kuti vamula havana kubuda nepfungwa imwe chete kana kuti noti maresults, the results were inconclusive, which means to say zvinokasa zvakare a shadow of doubt kana kuti zvinopa a benefit of doubt kuna vaTrump kuti vakanga vaine chokuita here. Vanogona kunge vasina kunge zvakabuda kuti zvakaitika paRussia pasarudzo, asi paobstruction of justice hapana kubuda pfungwa iri pachena kana kuti yakajeka kuti chingi chakaitika ipapo. Saka zvakare zvinoramba zvichingoisa a shadow of doubt pautungamiri hwavaTrump kuti chii chakaitika. Vanogona kunge vasina kubatsirwa neRussia kana kuti vakabatsirwa, asizve vanogona kunge vakavhiringidza kana kuti vasina kuvhiringidza. Saka tinoti zvakangoita zvingori pakati nepakati, asi toti gwaro raro rakanakira kuti rinoratidza kuti mutemo unoteedzerwa uye pakanga pakagona kuva netsvagurudzo yakaitwa uyewo vamula havana kutaurawo kuti ivo vakatarisa kuita basa ravo.
Toonawo kuti vebato remadhemokrats vari kuti hapafanange pachipemberwa iye zvino nekuti gwaro rizere harisati raburiswa. Pangaita tarisiro here yekuti zvambobuda musamari zvingange zvichizobuda zvakasiyana?
Vemadhemokrats tingati vari kugona basa ravo nokuti vari kuramba vachiita kuti executive irambe iri patsoka dzayo, isaita mutambarakere kana kuti isava relaxed. Saka tinoti ivo vari kugona machecks and balances avo